Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, February the 21st, 2023. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the Robert Mugabe National Youth Day, a state holiday observed in Zimbabwe every year on this day, with President Emmerson Mnangagwa today leading festivities from Lupane State University in Matabelele North Province, where he vowed tough action to stop drug abuse, which has become prevalent among young people. It was supposed to be a national event. Today's gathering turned out to be more of a ZANU-PF assembly, with Mr. Mnangagwa chanting political slogans, denouncing drugs, and praising his ruling ZANU-PF party. Lijona njani Zimbabwe omuhle siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sixoxa ngekhefu labatsha elinanzwe eZimbabwe ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namuhla. Umkhosi wokunanza lolu suku uqhutshelwe eLupane State University esabelweni seMathebelele North, ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa njalo ungenwe zinkulungwane zabasakhulayo. Indikimba yalo nyaka ibiqondane lokulwisana lezidakamizwa. Umnangagwa uthe kulamanyathelo asethathwa nguhulumende wakhe awukulwisana lalolu dubo, agoqela ukusungula izibhedlela zokwelapha abasebenzisa okudakayo kanye lokuthumela amapholisa emingceleni yelizwe ukuyabopha labo abangena lezidakamizwa ngaphandle komthetho. Kwaziwa ivatereri veStudio 7 nasi muchirongwa cheLive Talk, The Connection. Tiri kutarisa zuva revechidiki reRobert Mugabe National Youth Day, iro racherechedzwa muZimbabwe nasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamira mabiko ekucherechedza zuva iri aitirwa kuLupane State University kuMathebelele North Province. Dingindira rezwa iri ranga riri rekurwisana nekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamabiko aya, vamnangagwa vakurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka uye vashande nesimba senzira yekuzvisimudzira uye kusimudzira nyika. Vatiwo hurumende yava kuvaka nzvimbo dzekurapira vanoshandisa zvinodhaka uye mapurisa ava kurwisana nedambudziko iri zvakasimba. In light of the prevailing problem of drug abuse in Zimbabwe, this year's event was held under the theme Drug and Substance Abuse, a threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vowing to stem drug abuse, Mr. Mnangagwa said, quote, Zimbabwe is not a drug and illegal substance producer or peddler and trends to do so will be expunged to defend our country and the youth, who are our future. Security at the country's ports of entry is being tightened to plug the movement and proliferation of harmful drugs. To augment these ongoing efforts, Mnangagwa said, the review of legislation and related policy measures on drug and substance abuse is receiving urgent attention. He also promised rehabilitation centers, saying, quote, we recognize the importance of treatment, care, rehabilitation, psychosocial support, and reintegration as important pillars in fighting drug and substance abuse. My government is setting up specialized medical facilities to provide services to drug addicts and survivors of substance abuse. Equally, greater focus is being given to strengthen the delivery of quality services in the mental health subsector and provision of related psychosocial support nets. Mnangagwa ended. Let's take a watch.
We once again dedicate this special day to you, our young people, who are the torchbearers, the future, and vanguard of our country's hard-won independence. As your leadership and the ZANU-PF government, we remain committed to playing our part to facilitating a higher quality of life and a brighter and a more prosperous future for the young people of our beloved fatherland, Zimbabwe. The National Youth Day allows you, the youth, to collectively remember and honor the sacrifices made by the young people of yesteryear, who took up arms to deliver our country's independence and sovereignty. Our country's colonial history must never be forgotten. The rich heritage bequeathed us by our founding fathers must be preserved and promoted, but not by those who take it away. As you do so, I challenge you to recommit to playing your part in defending and safeguarding democracy, peace, stability, and harmony that we are enjoying in our country, Zimbabwe. Equally, you have the weighty responsibility to deploy your useful energy, creativity, and entrepreneurship skills to develop every part of our economy from the world level upwards.
For those watching the video, not the best quality there, but the audio-wise, President Emmerson Mnangagwa very clear there. Today's event was graced by a gamut of youths from the local community to ZANU-PF activists and school children. Studio 7 reporter Ezra Chizaspanda was also present and spoke to a few attendees. One of them, umongameli wabasakhulayo owaziwa ngokuthi ngu-child president uNathi Nyoni, yena owethule amazwi laye ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lokudakayo.
Namuhla sihlangene ukufayisa abatsha kakhulu ukuthi belalele khatshana ngama-drugs. Sinandulele ukuthi umphakathi kuyafa inotho yelizwe iza affectwa indaba yama-drugs. Solana lo mongameli lama-ministers celebrating National Youth Day besiuku-make sure ukuthi indaba eyiyetshisayo emphakathini wethu eyama-drugs and substance abuse iyakorelatwa nendaba yama-youth yokuthi ama-youth ayini, ukuthi ama-youth ayenzani emphakathini wethu. lapha besibathe ukuthi ethiyane lamada amadrugs ethiyane lesidabazi kwezele ukuthi bebelelise ukukontributa for the economy.
Wena nobona abatsha isayizi yakho eningi wena ukufombani
nabo
abasisi abanye sebethatha isikolo lezi yabona ke kuyathathwa uthini kubo lapho
child marriage in particular is something that we are against, and I'm against also because iyakuvalela ithuba lakho yokuthi ufunde uzithuthukise empilweni uthuthukise lomndeni wakho uyakuzigijimela okuphambili kulawo. So uma ngibona kusenzakala inhliziyo yami iyadabuka ngoba ngiyazi ukuqakatheka kwemfundo. Umongameli wethu usenzele i-competency based curriculum efuna ayibiza nge-education 5.4 afuna ukuthi sithuthukise ngayo njengabantu siphinde sithuthukise nelizwe lakithi ukuze lathi kweriphabhulikhi sesibone sizwe elithuthukileyo esezingeni eliphezulu. Kodwa lokhu kwama-child marriage nokuthatha abantu besasebancane kuyasibambelela njengamayouth ngoba ushifta ama-priorities ethu kuyashifta i-focus yethu to focus
Mumwe anga ari pamabiko anasi uye apuwa mbairo wekushanda nevechidiki mukurwisa kushandiswa kwezvinodhaka ndifadzwa makosa.
The winner award, the National Youth Award, the Youth and Social Welfare. Ndakakwinya ndikashanda zvakasimba kuti tisvike muzuvara nhasi National Youth Day. Tanga tichikuno kutina president wedu nemakurukota ese ehurumende tichigamuchidzwa zvitupa zvedu nemibayiro yedu yatawana tisingakwanisi kutaura. Tichipembera nemamwe emayouth vachititenda nekushanda kwatichikaita mukubatsiridza kumisa kutwa kwemadrugs kunowa mutoriro kubatsira vechidiki kuti vabve mune zveurwere uye nekupinda zvemadhiresi zvinopindwa zvekanopedzisira vabata zvirwere nekuurayana. Handigona kuti izvozvo vadiki vakuti vakaputsa mutoriro vari kupedzisira vakunokidnepa vana vachitengesa mabhodhi pasi ana mai nevana vadiki vachikidnepa. So ndo kambeni akatichiitawo iyoyo kuti pasi nemutoriro pasi nezvinodhakwa kuti titsaurairwe vision 2030 iri kuuya iyi kune vechidiki. Ini ndoshuvira kuti I'm going to be the future president and zokuti in which department but ndoshuviro yangu.
Iwewe uri kuite mupenyu chaichai?
Inini ndinoita zvakawanda. Ndiri volunteer kuZimbabwe Youth Councils. Ndiri president Zimbabwe Child Youth Pastors and Church Association. Ndiri member ye B2B. I'm an entrepreneur. Ndine kambani yangu inonzi Katipas Private Limited. I'm also a community leader.
Saka iwewe waunozovakodzera kuti ubve ikoko uchiuya kuNational Youth Day nhasi kuno pano. Chii chakakosha nekuti uye kuno?
Chakakosha chaita ndiye kuno beside nyaya yekuwana award izuva redu revechidiki rakagadzirwa muZimbabwe kuti tanga tisina zuva iroro but takaonekwa nehurumende rakakodzera kuti tipiwo zuva redu ratinopemberera nekuremekedzwa sevechidiki. Kwandiri ndoti ndo zuva ratinopiwa inoona ndinenge ndiri president padei iroro.
Kimberly Mangwiro is an upper six student at Fatima High School. He also weighed in, telling Ezra Spanda, young people must band together and fight against drugs as they have a detrimental effect on their future.
Drugs are especially dangerous. Youth are using drugs these days, for example. Students are taking drugs even at school.
Looking at the youth of today, why do you think they are indulging in drugs?
I think loss of entertainment. Yes, there is loss of entertainment. For example, we as youths find ourselves not able to be entertained. For example, we need youth empowerment organizations whereby we will be participating in games and making decisions more about life. Find ourselves not entertained enough.
Looking at this National Youth Day, do you think it is important in our calendar in Zimbabwe?
Yes, it's extremely important. We are being emancipated as youth, so it's a good thing. important.
From here, do you think you spread the message, the gospel of Lord Christ?
Yes, I will, definitely.
Another Fatima High student, Oscar Spanda, addressed the gathering on behalf of the disabled community. Uspanda ukonone kakhulu ngokuthi abantu abagogekileyo bachiwa phandle nxa uhulumende ebumba imithetho eqakathekileyo.
Ngize lendaba yamadrugs ikakhulu ebantwini abalekuhlabileni. Ama-drugs abangela izinto eziningi. Ama-drugs ayenzela izinto ezingaqhakathekanga kakhulu ebantwini abalekisabilithi. Kungaba kusekubhaleni kuyabhalwa eboyeni, kodwa singeke sakwanisa ukulubala thina esilekisabilithi ngenxa yokuselakala kwebreyini kakhulu abebizwenteni. Ngakho-ke siyacela njalo siyakhala siyafisa ukuthi lapho kwenza khona imithetho lathi abalekisabilithi sikhunjulwe emthethweni. Ngakho-ke ngamafitshane ngithanda ukuzehlisa kiwo bonke abadala nomongameli welizwe nawo bonke abadala abanabo ngisithi thank you very much, siyabonga tinotenda. Congratulations.
Siyabonga tinotenda. And now to help us discuss these issues, we are joined by Bulawayo. We are joined by human rights and CCC activist Godfrey Kurawone, joining us from the great state of Texas here in the United States. Mr. Kurawone, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Mkomandu Ngamili. How are you, listeners?
I want to know far I do. Kurawone, and we hope with the Muribo with Texas. Iko ko. Ma wana zvaitika nasi tanga nyika yanga ichicherechedza zuva reMugabe, Robert Mugabe National Youth Day. Uyezve taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitungamira mabiko. Vachitaura nenyaya yekurwisana nezvinodhaka irinova dambudziko ranyanya maningi munyika yeZimbabwe. First of all, muri kurionawo sei zuva ranhasi iri?
Zuva ranhasi isukwatiri izuva rinotifungidza nhoroondo yedu seopposition. Izuva rinotifungidza zvatakasangana nazvo pamusoro peutungamiri hwaMugabe for more than 35 years. Upfumi hwenyika huchiondongwa for more than 20 years. VaMugabe vachisunga nokurova opposition for more than 35 years. Corruption ichiitika mugovernment yeZANU-PF ndo chikuru chatinonzwisisa paupenyu hwaMugabe. However, we appreciate tinogamuchira nokutenda kurwa kwakaita hondo vakaunza rasununguro weZimbabwe. Asi chakazokanganisa nhoroondo yose yakanaka iyi inyau yeumbimbi ndoga. After varwa hondo rasununguko vakabva vaprivatiza nyika kuita singe family tech shop. Vakaprivatiza nyika singe business rekumhuri kwavo. Ndo tunhu tinotirangaridza vaMugabe isu patakazvarwa isu tichikura vaMugabe vanga vatotanga kushoreka. VaMugabe vanga vatanga kuita zvinhu zvisina hunhu. VaMugabe vanga vatanga kurega vanhu vachimba mugovernment. VaMugabe vanga vatanga kusunga vanhu veopposition. Ndo chikuru chatinorangarira pana vaMugabe. Saka isusu kwatiri zuva iri harina zvarakatikoshera. Tinongotora sezuva rekuti vamunangagwa vari kutorawo seopportunity yekuti vaunganidze vanhu, vaadresi vanhu, vakaunganidzawo vanhu, vaise makambezi avo, vaunganidze vanhu, vataure zvisina maturo zvavagava vachitaura mazuva ose.
And now looking at the issue of drug and substance abuse, which has become a major cause of concern for many Zimbabweans, Mr. Kurawone, the police are saying to date, Since I think 3-4 weeks ago, they've arrested 2,470 people under Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. President Mnangagwa said today that they were deploying security personnel at the borders, at the country's borders, to make sure that there is no smuggling of drugs. He also said his government is building rehabilitation centers. How effective do you think these measures can be in curbing drug abuse?
Chekutanga upungwa yekuti ngatite curb nyaya drug abuse ifungwa yakanaka. Chinozoshatira pahurumende yedu pa implementation kuti vazviita sei kuti vagone kudzora nyaya ma drug abuse. Kana makateerera mukomandunga mili anemwera pane imwe program vamuna ngagwa vachitaura kuti ndinotuma vanhu kundosunga vanhu asi ndozoona kuti vatuma vaya ndo vanhu vacho. Saka he said keep jokingly, but ndo zvazviri chaizvo chaizvo. Vanotoziva muna ngagwa kuti vanhu vari kusunga vese nhasi 2000 ava chero vakasunga vanhu 10,000 nothing will change because kune supply yemadrugs vanokuziva. Supply yemadrugs vanhu vavo vana vamugovernment vanosupply madrugs ichangwari dzavo mabusiness person vanosupply madrugs. But haugoni kugobora muti uchimutema nekumusoro. Kana wafunga kugobora muti ugobora nekumudzi kuti ati mangwana ureke kutunga futi. Ndo zvavanofanira kuita kana vachida kugadzira nyaya yemadrugs. Ngavaende pasource yemadrugs, ngavaende pamudzi wemadrugs, ngavaende panotangira supply yemadrugs ndokuti tigone kupedza programu yemadrugs. Kana vakasadaro aiwa hatina zvavari kuita.
Asi humbo munahwo here vakurawo nekuti vehurumende ndo vari kutengesa madrugs?
Ndakupai muinzaniso kuti vakataura vamene vamunangagwa kuti ndinotuma vanhu kundosunga vanhu ndozoona kuti vavatuma vavaya ndo varidzi vazvo. Hinoid vanozviziva ndakuti vakati havana kungozvitaura from the blues.
Liyamuzwa ke lapho uGodfrey Kurawone ngwebandla le-Triple C njalo ulwela amalungelo kaZulu. Sikhuluma ke lamhlanje ngodaba lwe-National Youth Day kanye le mizamo yokulwisana izidakamizwa. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje ukuthi usethumele abezomvikela lamapholisa emingceleni yelizwe ukuthi babone ukuthi akulabantu abangena engudlu lezidakamizwa ezifana labo cocaine, omtoriro, into ezinjalo esezisetshenziswa kakhulu ngabasakhulayo kulezi nsuku, ngoba uthi ama-drugs, izidakamizwa ziyababulala abasakhulayo. Ziyambulala ingqondo umuntu, zimbulale ngokomzimba njalo. Ukurawone uthi ukuze udaba lolu lulwiswe luqedwe mpela kumele kuyo kuhulumende kompana, ngoba uthi kulapho okulabantu abathengisa khona izidakamizwa. Kodwa ngiyambuza ukuthi lobu fakazi yini? Uyatsho ukuthi awu umongameli Mnangagwa wasikhulumela wathi ngiyathuma abantu ukuthi bayebopha abantu abasebenzisa izidakamizwa, abantu abathengisa izidakamizwa. Kodwa ambona ukuthi benzani. Yilo udaba esingalo-ke lamhlanje. Besinxuse abanye abahlonitsha ukuthi babe lathi khonapha kuhlelo ubaba uWilson Box, udirector we-organization yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, le inhlanganiso esebenza labantu abasebenzisa izidakamizwa ekulwisaneni zona izidakamizwa njalo. Kodwa amafoni eZimbabwe bakithi kabambeki ayala ukungena. Amapholisa sikhuluma nje abaningi lizakhumbula ukuthi asungule umkhankaso wokulwisana lezidakamizwa 2-3 weeks ago, lapho abopha khona abasebenzisayo kanye labathengisayo. Ngokunjalo athi kuze kube namhlanje asebophe abantu abangu 2,417. Ndizokere kwamuri vaekurawone. We saw mutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa vachipindawo munyaya iyi I think masondo maviri apfuura vachishora zvikuru dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka vechiti haiwa nyaya yezvinodhaka inouraya nyika inouraya vechidiki inouraya zvekare remangwana revechidiki saka ngatishandei pamwe chete imimiwo kutriplec uko sebato pane zvamuri kuita here kuona kuti dambudziko iri rinopera munyika yezimbabwe
mukatarisa matotanga kutaura kuti makava vachamisa vachitaura ukaona kana head weorganization kana ataura it means ari kutaurira akamirira organization which means no position yet triple C. But however, we have our youth leaders. And I'm going to tell a press conference that was done by our task force coordinator, Mr. Wazangazuri. He talked about drug abuse. Because vakurudzire kuti ramangwana ravo risimukire vakurudzire kuti agone kurarama upenyu hunoendeka so we also teach them kuti let's stop drug abuse because havazhinji vetakamati muso kuvhota mukomandungamira havatondovhoti because vanenge vakarohwa nemutoriro vazhinji havatondovhoti because vanenge vakarohwa nemadrugs haagoni kana kufamba so it's something that we are teaching the young people kuti vagone kuzvichengetedza kuti upenyu hwavo hugone kuendeka.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, and we are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the National Youth Day marked in Zimbabwe today with the focus on fighting drug abuse. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Zimbabwe. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Ndidzoke kwamuri vakurawone tichi vhara chirongwa. We are left with just 2 minutes on the clock. We are headed for elections in a couple of months. That's July, August, thereabout. What's your advice to other young people like yourself?
Firstly, my advice is that my ZEC offices are still open for voter registration. Chechipiri ndoda kuvazivisa kuti aiwa takusvika kundovhota asi tarisai patakabva kumashure nekwatinofanira kuenda nyika ikuenda kumawere itai munoregesa kuvhota muvhote zvine ungwaru because mukasavhota zvine ungwari future yenyu ndo inenge ichiputsika avakura vakapedza nezvolife yavavo isitu vechidiki tiso vagadzira future yedu so your vote will determine future yavanoda kurarama. Chokupedzisira ndoda kuti ngatisaita violence ngatisiyane nekupondana ngatisiyane nekurovana musatumwa nemapoliticians kundoponda hama dzenyu musatumwa nemapoliticians kundopondana mai venyu ngatisiyane neviolence tigare nekurava murunyararo kuti kana ngozi ichiuya haiendi kupati kwako inoenda kumba kwenyu.
Thank you there vakurauone Leamuza ukurauone hazina kurauone siyanai nezvinodhaka chiyanani lokudhakayo hambani levhota lichinje ikusasa lenu. Mr. Kurauone there says instead of using drugs you have to prepare to vote in the coming election and that's our show. Thanks to our guest, Mr. Godfrey Kurauone of CCC. We had more guests lined up from Zimbabwe, but the phones just won't let us have a full show or have those guests. That's it, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Good night.